Ndingati chiri kuitika ndechekuti takanyora nyaya last week yemamwe magenerals tichitevera nyaya yecorruption on housing dzimba dziri kupiwa ko dziri kutengerwa vakuru vakuru vemasoja ikoko. So takanyora story. It was a very straightforward story. Ndingati nyaya yekuti this is what has happened. Chikango narrator chete.
Chamungati mindo chikurukuru chazokutumai kuti muchiti makusiyana nayo nyaya yacho chii.
Kwazvoitika muma developments okuti takazofonerwa fonero. Nevamwe vatinoshanda navo vakazoshedza shedzwa. Nevamwe vachiti isu tiri vemilitary intelligence tiriura zvakati zvakati zvakati. Ndobva tabva taona kuti nyaya haisisezve raitosiyana nayo kuita zvimwe. And pakudaro tanga tichiitira kuti majournalists atinoshanda navo ave safe. It was not like kuti tiri kuti tasailenzwa takusiya nyaya dzinofanira kuitwa dziri mupublic interest. Aiwa tanga tichiitira kuti vanhu vatosevenza navo vaite safe. Nokuti ndicho chakakosha stereki icho chokuti kana muchishanda mese muri majournalist chaunotanga kutarisa safety ne well-being yeshe mareporters vanhu vakushanda navo.
Muchaita sei manje? Muchaita dzimwe nzira here dzekuti nyaya dzacho dzirambe dzichizofamba kana kuti dzichazosimudzirwa mune ramangwana?
Handiti vakaishura statement vakati tiri kuongorora nyaya iyoyo, tiri kuinvestigeta. Handisi tinovimba kuti vachainvestigeta voadresa nyaya yacho. Kana yoadreswa wozoishuwawo chi another statement kuti painvestigation iya yatakataura nezvayo payapaya ndio zvatakawana izvi. And tazotora matanho okuti tiadrese nyaya iyi nenzira yakati. So because as long as kana zvaadreswa zvinhu zvacho izvozvo zvatakati taura izvi hapana chakaipa. Isu tozongoti chi? Tozongoti vazobudisa imwe statement paya vachiti taadresa nyaya iya. So saka kwava neredress because majournalist kana achinyora zvinhu vari kunyorera kuti zvibude pachena so that kwakaitika kana kwaitika mamistakes zvinhu zvakafana necorruption nezvinhu zvakadaro da mupublic affairs apo panyaya dzeaccountability nedzegood governance zvogadzirwa. Haisi kuti vanhu vanongonakidzwa nokungonyora chete aiwa